Isu sevana veZimbabwe tiri kuchema nenyaya iri kuitwa neZEC yekuti iri kuramba ichingotyora mitemo yenyika inoenderana nesarudzo. ZEC inofanira kuti ipe voters roll kune munhu wese anenge ari kumbira, anenge ari muZimbabwe, angave registered voter, angave munhu ari kukwikwidza kana kuti musangano uri kukwikwidza. Uyu mutemo uri mukumbiro wemutemo wenyika. Saka ZEC zvairi kutoita izvozvo kutyora kumbiro remutemo. Kwozoyawo nyaya yekuprinda maballot papers kunofanira kuitwa zviri pachena, zviri pajekerere. Vanhu vari kupinda musarudzo imomo vanofanira kunge vachiziva kuti ndiani ari kuprinda ballot paper, mangani maballot papers acho aprindwa, uye kuti pange parutori nevanhu vanenge varipo vachiona vachitaura kuti iyi ndo sembo yacho, iyi ndo bepa ratichashandisa, voona kuti vari kuwirirana. Bepa racho zvakare riri pamutemo here? Paballot paper ndo pane sarudzo dzacho. Zvino kana vasingaudze vanhu vari kukwikwidza kuti vaprinda maballot papers mangani, ko vakaprinda 10 million, vakaprinda 20 million.
Vamatasa, munoti nenyaya yakwidzwa kudare neCCC nemashoko ataurwa navadzokora?
Isu tinovimba kuti ZEC ndeimwe yemakoko anonziwo maindependent statutory bodies eZimbabwe anoshanda aine mutemo yainofanirwa kunge ichiteedza, sekutaurwa kwazvakaitwa neZuro naJustice Chigumba. Vakativo vane mitemo yakakwana inovatungamirira pamabasa ose avanoita. Isu sebato tinovimba kuti ZEC kana ichiziva mitemo yainofanirwa kunge ichiteedzera inoteedzera sematarisirwo ainofanirwa kunge ichiita. Tinovimba zvikuru nesangano irori nekuti nderedu isu vana veZimbabwe rinotitungamirira mumabasa arinenge richiitwa. Pane nyaya yevoters roll vakataura zvakare ivavo vachigumba, vakaivovapa macandidates ose mavoters roll avanofanirwa kunge vainavo kuti vashandise pane imwe nguva vashandisiwo avanenge vachida kunge vachiita iyo kuti vaone vanhu vavo kuti varipo here pavoters roll. Nyaya yekuprintwa kwepapers inyaya yavanoziva zvakare. Tinobayira kuti sezvo ivo vati vanoshandisa mitemo vachateedzera mitemo iyoyo sekunyorwa kwayakaita. Asi chikuru chatinokumbirisa sekutaurwa kwazvaitwa naNational Spokesperson wezanupiefu nhasi ndechekuti kana taita matambudziko isu sevana veZimbabwe, zvisinei kuti uri weCCC kana kuti wezanupiefu kana kuti weany other political party, kana zviine chekuita neZimbabwe Electoral Commission, zvakangonaka kuti tiende tinoita interface neZEC towana manzwisisiro ekuti vari kufambisa sei basa.
Manzwa zvataurwa navamandaza vadzokora, hanzi kana paine matambudziko taurai neZEC. Munoti
hapana chatisina kuita. Zvavari kutaura izvozvo ndo zvatinotogara tichiita. Vaian Makoni namai Ellen Chiriedenga vanogara vachinyorera tsamba kuZEC. ZEC haipinduri. ZEC inoisa zvimiti munzeve vasingateerere nhunha dziri kubva kuCCC. Ndosaka mazoona nhasi takwidza nyaya iyo yokumataredzi mhosva.
Vamandaza, iyo ZEC kuti ingozvichenurawo, pane chakaipa here kuti inge ichingozivisa veruzhinji kuti tasvika papi nenyaya dzevoters roll, tapurinda maballot paper akawanda zvakadii?
Aiwa, vakandoviri sekuzuva kwatinoita tose isu sebato rezanupiefu hatitaure takamirira ZEC. Asi takanaka tinoitwa neZEC statutory body yedu yemuno muZimbabwe tinofanirwa kunge tichingotiwo zvakangonaka. Zvakadaro regirai nditi inini pane zvandataura kare kuti vachigumba vakanga vachitaura nevanhu kuratidza kuti iyo ZEC iri kufamba ichitaura nevanhu ine misangano yakawanda yatiri kunzwa tichiona ichiitwa. Munenge mine vamiriri veCCC, vamiriri veZEC nemamwe mapoka ari kukontesta pamaelections aya. Saka ZEC pari zvino isu tiri kuona ichiita zvainofanirwa kunge ichiita. Kana paine painokanganisa ndo pandati paya isunga ditaurenda avo tichigadzirisana navo nekuti maonero edu tiri kuona sevane an open door policy kumapato ese ndosaka ivo vana tripulti vari kuwana mukana yekuti vataure zvavanotaura
vadzokora tanzwa vamonzora vachiti vemapato anopikisa kupedza nguva kuti munge muchipinda musarudzo idzi kana kurakidza upenzi nekuti hapana chamunobuda nacho munoti iwo nemashoko iyayo euchenjeri abva kuna vamonzora
handione kuti mashoko euchenjeri handione kuchenjera kwacho isu kana tichiona vamonzora tinoona ZANU PFB pane bhora pane tsoro yavari kutotamba ipapa nezanu pf saka hatiteerere zvinotaurwa navamonzora isu tangotarisana nezuva raakusvika iri 23 august tongoramba tichikurudzira vanhu vedu kuti vasateerere zvimwe zvinobva nekokoko vamonzora varida kuti munyika muite vhota apart saka handei nouwandu hwedu tinovhota musi wa23 august usaende wega taura nevamwe munhu mumwe chete 1+5 strategy yediya
vamandaza vamonzora vari kuti kupinda musarudzo idzi kupedza nguva vachiyambira vemapato anopikisa munoti iwo sezanu pf
isu tinoziva kuti vamonzora havasisiri vabalot vakatiwo havachapinda mumakwikwi saka hatitambise nguva yedu tichiteera zvinotaurwa navamonzora vanoteerera ndivavo vanga vachiyambirwa kana kuti vanga vachiudzwa isu tinoti nyaya yedu kuruzhinji rwezimbabwe kuenda kunovhota musi wa23 chawakanakira musi wa23 inyaya yekuti kungosvikoti tsepete pamasvingo ipapo takahwina tichahwina tinongoramba tichihwina nekuti tinogona.